Vakafamba zvakanaka zvikurusa, vakanosangana naChief Dwayne vakakurukura nyaya dzavo vari vaviri. Zvinozova vakataura nyaya dzekuti vanhu vanogarisika zvakanaka sei nekuti nyika inodzokera mukutongwa kune mitemo zvakaita sei. President vanoti ivo Chief Dwayne vanga vasiri kushungurudzwa maningi nenyaya yekuti vakasungwa, nokuti vanoziva kuti vakasungirwa kutaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuita basa ravo. Vakati aiwa, ndo zvinopota zvichiitika kana mune hurumende yakaita seyava Munangagwa inonzi chero navazuma chaiyo iyi hurumende isiri yedhemokrasi.
Vakawanda vanga vachitiwo bato renyu reMDC rarasa ishendiweni kubva pavasungwa kusvika vapiwe mutongo nekusvika iye nhasi. Kushanya kwavachamisa uku kunosiya papi mashoko iwayo?
Ndinofunga kuti vanhu vanga vachidaro vanhu vanenge vasingazive kudyidzana kuripo pakati paChief Dwayne naPresident Chamisa. Kuvanhu zvavo vasinganyatsoziva kuti President Chamisa vanga vachitaura nemhuri yekwaChief Dwayne, uyezve vanga vachigadzirira kuti vandosangana navo and havasi kuzoregedza kupota vachindovaona vachibatsirawo kuti vawane kusununguka.
Vamwe vari kuti kutongwa nekupiwa mutongo kwaIshe Ndiweni kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vamwewo vachiti aiwa zvinhu zvinoitwa pachiteerwa mutemo nekuti vakatyora kodzero dzevanhu. Ivo Ishe Ndiweni vakati chii panyaya?
Munoziva kuti tinenge tawana vanhu vakati wandei vanenge vasina kana njere dzekushandisa chaidzo, nekuti makambovona here kuti Major Street ukateura kuti munhu unofanirwa kuenda kujeri kwemwedzi mitatu kana miviri, munhu yaobva apila kuhigh court. High court yoti aiwa ba apa Major Street vakakanganisa. Major Street vaavatongobva vaendeswa kujeri kuti hanzi vakakanganisa. Chief Ndiweni vakaita zvavakaita vari pabasa vachiita nekodzero dzavainadzo dzepabasa. Saka hamusunge munhu kuti aita basa rake chero muchifunga kuti akanganisa. Asi tinoziva kuti chero ipapa haana kukanganisa, nyaya iripo ndeyekuti munhu akunzi anga atongwa naChief Ndiweni anga munhu wezano, uye Chief Ndiweni vanga vachitsvagirwa kuti vasungwe zvavo pasina zvavaita. Saka tinoziva kuti chero ukazvitarisa divi ripi chairo hazvina musoro kuti noti Major Street wasungirwa kutanzi wakataura kuti zvaakaita hazvina kupasiswa nehigh court. Saka apa tokuda njere shomasereka, hatigone kupota tichingoitisana naro nevanhu vasingari kufunga zvavo. Hapana mhosva ina Chief Ndiweni ukazvitarisa chiri nedivi ripi chairo.